Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji vari kubhadhara paya, mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Kanzuru yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitero pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta.
Sakuzvo zvataita pari zvino tikuona kuti mapato maviri ari munyaya bato roperezanupf nebato recoalition for change tikuona ndoo pari kuita makakatanwa panyaya idzodzo.
Rimwe sangano ravanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirizhonga kumbare pasina kutora divi. Vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza 2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reHarare kuburikidza negwaro kuvatori venhau inonzi iri kuronga kuchaja zvibereko kana kuti interest pazvikwereti zvayo zvine vagari zvave nenguva zvisati zvabhadharwa kutanga kupera kwemwedzi uno. Bepanhau reHerald rinoti kanzuru kuburikidza negwaro iri yakazivisa vagari nevanoshandisa kana kutenga zvinhu kubva kwairi pamwe nevose vane chekuita kuti ichange ichitanga kuchaja interest pazvikwereti kutanga musi wa31 Gumiguru unove mwedzi uno. Vagari vose vane zvikwereti vanonzi vakakurudzirwa kuti vange vabhadhara zvikwereti zvavo kana kuti voenda kumahofisi ekanzuru ari padyo kuti vaite urongwa hwemabhadhariro avachazoita kuitira kuti vasabhadhariso yeinterest. Kanzuru inonzi ine mari inosvika mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica inova zvikwereti zviri muvagari nevezvemabhizimisi. Studio 7 yabata meya veHarare vaJacob Mafume vakati urongwa uhu hausati hwatanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Programs Officer weCombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tunze kuti sangano ravo rinoti kudii neuronga hwekanzuru uhu.
Isu tinoti tatambira mashoko ekunzwa kuti kanzuru ichange ichiripisa tingati vanhu vanenge vasingakwanisi nguva chivanobhadhara nguva nenguva mitero yavo. Asi chinhu chikuru chatisva kuve tinoburitsa pachena ndechekuti kanzuru pachezvayo billing system yayo haisi kushanda, uyezve pachirungu tinoti iri chaotic, hazvinyatsonzwisisa, inyonga nyonga. Saka naizvozvo kuti kanzuru izive kuti munhu ane chikwereti chemari haitozivi ndochekutanga chatiokuonesana tibudirane pachena. Kanzuru ndofunga munhu wese anozviziva muHarare kuti yainge ichishandisa pachirungu yainzi BIQ system, ikabva yazochinja ndokutanga kushandisa imwe system zvakare inonzi Sage. Pakubva kuBIQ vachienda kuSage tingati pane mashoko kana kuti pachirungu vanoti data rakarasika zvakanyanya, zvekuti kazhinji kazhinji hazvinyatsozivikanwa kuti imari yakave inoluzwa nechiitiko ichocho pekutanga. Chechipiri isusu tange tinotora netarisiro kuti kanzuru yange chakubudirira pachena kuti nhasi kwave ne billing system itsva. Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji pavari kubhadhara paya, mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Zvakamirawo sei kuti vagari vange vachibhadharawo mari dzavo paine nguva kuti vasazosangana nematambudziko iwayo ekubvisiswa interest?
Tisanga tine fungidziro kana kuti tarisiro yekuti kanzuru semaitiro yaakamboita kare ekutibvisa mama interest charges yayaya yakauya kuvanhu kanzuru yakauya kuvanhu ikabvunza vashandi vekanzuru vakatenderera vachibvunzurudza vanhu kuti todii nenyaya dzezvikwereti todii kuti vanhu vabhadhare ekanzuru ikaisa chisungo chekuti izvi ngatimbomirai zvekubhadharisa vanhu mainterest nechikonzero chandataura chekuti billing system yekanzuru pachezvayo yange isina kunyatso yange yakaminama nanhasi ichiri yakangominama inyonga nyonga hazvizivikanwa kuti zviro zvinofamba sei saka naizvozvo mukuita ikoko nhaurirano dzakaitika pakati pevagari nekanzuru ndozvatandichitarisira kuti pari zvino paifanira kuita dzimwe nhaurirano kuti vabereki tati isusu tichiona kuti vanhu havasi kubhadhara naizvozvo tine mufungo wekuti tidzorere nyaya dzemainterest yayo nechikonzero chekuti kanzuru ikaita kuti kumonya vanhu maoko ichida kuva kuti vabhadhare mutero ichaona kuti vanhu vacharamba tingati vachiita zvikwindi panyaya dzekusabhadhara idzodzidzo
mune matanho amuchatora here ekupikisa danho radzikwa nekanzuru iri
ngadzive dzinogadziswa nyaya idzodzo pane kuti tiende kumberi kune zvinhu zvinozotunzira pachirungu anoti macomplications nechikonzero chekuti billing system yekanzuru inyonga nyonga pari zvino vanhu ngavabhadharewo zvakare maseris avanowana saka naizvozvo tikuti isu kukanzuru ngaisaite zvinhu zvekuti inospedzisira yakuendesana kumatara edzimhosva nevanhu pekupedzisira tinoona kuti kazhinji kazhinji zvinopedzisira zvaakuita kunge pasina ukama hwakakoka hwakanaka pakati pevagari nekanzuro yekuta reHarare saka isusu tinoona nyaya yenhaurirano uyezve nyaya yekugadziriswa kwebilling system dziri nyaya hombe dzinofanira kunge dzichio dzinogadziriswa nekanzuro isati yatanga kuita zvairida kuita izvo
avo vange vari programs officer vecombined Harare Residence Association vaRuben Akili vari parunare muHarare naJoka Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vari kushishikana zvikuru nemhirizhonga iri kutarisana nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kumbare vaWadzai vari kukurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo nemazvo kuti mhirizhonga iyi ipere kwete zvavari kupomerwa nevamwe zvekuti vari kuregedza nhengo dzebato reZANUPF dzichiita madiro uye vachinzi vari kutora mari dzechioko muhomwe mumashoko ari padande mutande retwitter mutariri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati vari kusunga vose vari kuita mhirizhonga kumbare uko kwakatofa munhu mumwe chete vanhu makumi maviri vanonzi vasungwa nemapurisa nokurwisana kuri kuitika kumbare vanyati vakurudzira vanhu kuti varemekedze runyararo ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navaWadzai nezvenyaya iyi
kumbare kumupedza nhamo kuri mhirizhonga tingati pava nemazuva anokwanisa kutoita matatu kana mana tichiona zita violence iyo ichiitika kumbare imhirizhonga iri kukonzereswa nevanhu vari kuuya vakabereka mapato avo ezvematongerwo enyika vachivhiringidza kushanda kunoita vanhu vanozvimiririra vanhu vanozvishandira mumastreet vendor nemainformal traders tiri kuona vanhu vachiuya vachida kutora nzvimbo dzinoshandirwa nemainformal traders vachivaita kuti vabhadhare mari dzakawandisa idzo dzinenge dzisipo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwemunyika medu ndo maonero ati kuita mhirizhonga tichizoonekwa vanhu vachimhanyidzana mapurisa achiuya zvinhu zvichiputswa vanhu vachipirana nokudaro isusu seboka tirikuti maitiro akadai haasiriwo atinotarisira nokuti bumbiro redu remutemo rinotikurudzira rinosapota zvinoitwa nemainformal traders saka mhirizhonga yatiri kuona iyi tinongotarisira chete kuti vese vari wanirwa varivo vari kukonzeresa izvi vange vachisungwa end mutemo uchiita basa ravo
pari zvino mungaziva here kuti ndevemapato api vari kuita izvi uyezve kuti mapurisa ari kuti chii nezvenyaya iyi
tsakurudzo dzataita pari zvino tikuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi bato rezanupf nebato recitizens coalition for change tukona ngoo parikita makakata na wapanya izoti asisa guruzo ya tukuita ilikuro zichari zara kutibuti wano wale kubato rezanu peso ngoo wale kuhuya wachi chanya izoti zokuti wano badara imari kana usina kubadara usina kadre usangano kwa kwa zungu chishandira pa zungu yano kushishandira vcccc ukuzi waripo mamu wano ita usa izoto ati patisa guruzo za taita tukona kutisakani ya kurelekira kubato utonga rezanu peso
imi kuruziro yenu ndeye kutichi
nukuruzira mapulisa kuti asatora masai nukuti dele kwa mapulisa anga haka uya achita kuti pale niru nya raro tingata itisina kuona mishu nga ishiramba ichende rambiri pati problem ya tusanga na mjeo kuti mapulisa asu kuya nukuruzira mapulisa kuti auye achingete zemtemo nukuti maonira tukuita alas kuna zukuita basarone wazo because wano wariku konzeresa milijongai wariku uzuita palchena kwa zina watu kuona wariku sungwa saka tukukuruzira mapulisa kuti auye achingete zemtemo pasawa nukuita sengi wariku kuruzira mativi maviria ya kuhisana zungu zungu ya shiramba zingi mashatila zaka itati kuona
abo vange wari mkuru uwerimwe sangano reba na utengesa mumi kwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation wa Samuel Wadzai wachitaura na Marvelous mstanganya huye we Studio 7 wari muharare Chikoro chepamusoro che University of Zimbabwe chiri kuita msangano newe chidiki nasi wakanangana nekukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza 2023. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira runyararo munyika dzose muAfrica kana kuti the African Union Continental Framework on Youth Peace and Security. Masangano ari kukokera msangano uyu anosanganisira Young Global Leaders Network, SADC, African Union, University of Zimbabwe, 4H Zimbabwe Foundation ne Zimbabwe Youth Council. Vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu vanoti mkuru we 4H Foundation va John Muchenje nengo ya paramende ya Epworth Constituency Amai Zarela Makari nemumiriri we Palestine muZimbabwe va Tama Al-Masri. Mkuziya nezwe nyaya iyi Evans Zininga we Studio 7 abata mkuru we kurongwa kwe mabasa pa msanganu uyu vati nashe njirande avo vano avo mkuru we sangano re Young Global Leaders Network in Zimbabwe.
Chirongwa chamangwana ndeche kuti vechidiki vanova vari kufunda nezvemutemo inova inonzi law nechirungu pa University of Zimbabwe vanzwisise kuti chii chinonzi runyararo peace and security chiri kutaurwa pasi rose kubva ku United Nations resolution yakaitwa ne Security Council uye ne Youth Peace and Security Framework iri kufambwa nayo donzo rekuvandudza runyararo mudunhu rorarounda yeAfrica yose kuti vahwisise kuti chii uye vakawanda vechidika havasi kuhwisisa kana kuti chiti Youth Peace and Security tiri kutii saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nazvo mangwana kuti vana vechidiki kunyanya vari kuzvikoro ivo vari kufunda nezvemutemo vanokwanisa kukondribhuta vanokwanisa kuita sei kuti nyika oro nharaunda yeAfrica takatarisisa Zimbabwe kunyanya kuti inge ine runyararo uye Youth Peace and Security inge runyararo kuburikidza nevechidiki tinoona pamhirizhonga dzakawanda vechidiki ndo vanoshandiswa
sei manangana nekuchiitira paUniversity of Zimbabwe pazere vana vechikoro nevakomana nevasikana vechidiki
chakanyanyo kutarisira kuti tichinge tichitaura nevari kustada kana kuti vari kudzidza nezvemutemo nekuti kazhinji ndo vanonyatsonzwisisa nyaya idzi ende vari pari nani pakudzinzwisisa toda kuti vavandudze ruzivo rwavo so that vanoona kuti vangaita sei kana kuri kuingenja nevemutemo ma law enforcement agents mapurisa nemakoti vanenge vachizotangira papi vachienda papi.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekutiwo kudii
Saka tinongoda kuti kumhuri yeZimbabwe runyararo, runyararo, hazvinei kuti unopinda kereke ipi, hazvinei kuti unobva kupi, hazvinei kuti uri murungu here kana mutema, ikodzero yako kana kuti tingati ihomework yako kuti unge uchipromota, kuti unge uchikurudzira runyararo, uchidzidzisa vanhu nezverunyararo munharaunda yauri.
Mukuru wesangano reYoung Global Leaders Network in Zimbabwe, Vatina Shwengirandi, vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mumwe wevari kutarisirwa kutaura pagungano iri, vari mukuru wesangano re4H Foundation, vaJohn Muchenje, kuti tinzwevo maonero avo.
Chekuti, before 21 September, Rwanda rizuva rekukomemoreta yatinoti International Peace Day, kuruzuva renyararo. So, mangwana taakuita zuva racho, rakapostonia, zvakapedzisira rakaita mutatendwano, akavhurisa mangwana. Izuva rakukomemoreta, rekuselebhureta runyararo pasi rose, seZimbabwe, tiri also cutting parcel of that. Zimbabwe is signature of the AU, so we are commemorating the day tomorrow through a program that should be the University of Zimbabwe.
Tiri kuona mune zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda, muri kunyanya kubata nyaya dzevechidiki nerunyararo nekugadzikana kwakanaka. Sei makanyanya kunangana nenyaya dzerunyararo idzi?
Tinoona Zimbabwe gore rinouya, atiri maJuly, tichaita maelection, atinoti maharmonized election, achange achisarudzwa mukuru wenyika, achange achitonga kubva 2023 kusvika 2028 maMP nemakandela. So chakatasa kumashure vechidiki vanowanzoshandiswa namapato avanobva kuparticipata mune zvemhuri zvonga, vatinoti vanoshandiswa sematools for violence. So teorganizing takaona kuti zviri nani tichipati vechidiki nguva ichiripo tichitaura navo through madialogue, tichitawo masport ekupromota tolerance and peace among them, kuti patinosvika munguva yemaelection vechidiki vanenge vakuziva kuti hapana chakashata kuti parudze pati yandinoda muZimbabwe, iraiti yekodzero yacho, asi zvinoitwa murunyararo. So da kuti vave nepitetolarani. Kusati ndikaona ndakapfeka chiti yangu yeblack 201, ndikatira chiti yered 201, ndikatira chiti yellow 201, hatifana kuziva kuti zvinotibatanidza zvikuru ndlozi ya all Zimbabwe more than what separates us kuti nedunia madifferent political parties.
Aiwa, vamwe vamuri kutarisirawo kunge varipo pagungano iri ndivapi?
Okay, tichange tina ambassador vanenge variko na honorable MP weexes vanenge honorable gallery vanenge varipo vachitaura papurogiramu, tichitaura nemachibhingi edu epaunivhesiti yeZimbabwe tichikurudzira runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chongotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuda mari inodarika mabhiriyoni zana negumi mubhajeti regore rinouya, richiparurwa mudare reparamende muna Mbudzi. Mari iyi yakapetwa kaviri pane yakapiwa bazi iri mwedzi wapera. Mubepa naure Chronicle mune nyaya yekuti hurumende haichabvumidza kupinda munyika mishonga inozorwa vana yeElizabeth and Baby Essentials Powders inonzi iri kukonzera chirwere chegomarara. South Africa yakatorambidza kutengeswa kwePurity Essential Baby Powder neTiger Brands. Bepa naure paintaneti renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanirvun Chamisa vanoti kukunda kwakaita bato idzva richangoumbwa kuLesotho reRevolution for Prosperity kuri kuvapa chimbo chekuti vachakundavo musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sevena pumamuka semu kumatano nukafane ni washamare vose kunotenda nebasa guru ramunobata mukomatano nukafane mukoma jinoka ndinire mukoma blessing izuri na tete mashla kusanganya uyu aiwazano PF yanyanya seve chirova nevaturu venhau kurova vamangujoda vopedza votaura kuti zvirango nyika inoi kupfuma hose kugadzikana nepamusana zvirango. Zvirango ndivo vari kutodzikopera moto muziso. Vanoti kurova zvavari kuita vatori venhau. Dzimwe nyika dzakatarisa kupi? Dzakatarisa imo munyika kuti vana veZimbabwe tiri kushungurudzwa. Takatombotiza kuuya kuSouth Africa kutiza iyo ZANU-PF. Asi tiri kungoti aiwa 2023 ngaapinde zvake mukomana.
Ama vadiwa ndinokumbirisawo nerudo rwaMwari. Vanhu ngatisaperere, ngatisangotaura hai, tichingotaura zvatinotaura pasocial media, tichitaura zvisina matoro. Ngatizadzei chinhu ichi nekuenda kunoregistra kuti tivhote. Kunyanyanyanya wechidiki, tisu tiri kukanganisa zvinhu zvese, because ndiko tiripo pakungotaura. Machembere vana gogo nanasekuru vari kumamisha vanongoita zvinhu izvi nekungozvinzwisisa vakaudzwa kumamisha ikoko nemasabhuku nemachiri. Isusu ngatiendeiwo tinovhota, tinorejista kuvhota, tisangopedza mukutaura tisina chatinoita. Ndatenda hangu.
Makandiko pastudio 7 apo kumatanonoka wake kuma blessing zuru kurisei ikoko. Tinotenda nebasa ramunobata varume patii. Ninhau ndoda kungotaura kuti vedu mhiri yaita nyika yedu haichanakika vedu. Taitoti hedu tasununguva taifara, nyika yasununguka, mudharabha mudharabha, but dharauya ive nani pane zvatakuona zvino. Nyika iyi tayangotungamirwa naED, tatambura vedu, tatambura munyika yedu yeZimbabwe. Ndongoti zvangu vedu mhuri yeZimbabwe, mukomana ngaapinde hake, mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde. Timboonawo mukomana uyu, nyika yembavha, nyika yembavha ine mukomana akapinda zvinobvosunungukawo vedu, ngaapinde hake mukomana.
Makadiko ikoko kana Jonga nana tanonoka Hwande, ndiini mbuya mberi. Ndinotsigira baba vataura kuti tinosvikepi tichingobvi zvakadini zvikadini tichibvuma. Zimbabwe ina vanhu vakawanda, Zimbabwe ina vanhu vari kunze kwenyika vakawanda, vari mukati menyika vakawanda, mayuthi akawanda. Sumukai mese, sumukai mucheuke kuti chii chiri kuitika. Nyika yofa here makatarira? Mourayirwa nyika makatarira? Imi ndichipanikara ivo vachidya vachiguta. Aiwa, ngatisumukei, nyangwe nesu chembere tingasumuke.
Makadiko pastudio 7 vana mukoma Hwande. Imi ndiri kushushikana, ndiri kugwadziwa zvikuru nepamusana pokurohwa pamukoma Godwin Magudla. Tepenyuri anotepenyura zvinodadisa, asiya divi anorerekera. Ko pavakaenda kunozwa kana kundotora zvaitika musangano zerumpefu, chii chakaipa ichacho? Kana usiri musangano wematsotsi nemhondo, kwavanotaridza kauti zanupefu ngeemhoni nematsotsi, vanonga chido kuvika chokwadi. Tinoti kuna mukoma Mangudla, rambai makasimba mabasa ezanu. Isi tinovimba kuti muupenyu asfonzvidzokozo zvakasiya zvinokoma Mangudla ndovaziya direct. Ndakambosangana navo kuma2005 ikoko. Munhu wekuti kandisakanganisi pavari kuzvino nenguva ndakavaona wava munhu weziva rekuti ato munhu atobvazira tamunhu mukuru. Kuyo tikati wachembera sewa munhu amashure zvekutanga danga achaita zvokurova. Harisizirairoko, hatizvikurudziri. Tinoti I'm very sorry. Sendere mberi nekutepenyura Studio 7.
Yepambare iyo yemupondwo yakunzi akapondwa izvizvi nengo dzeCCC dzopera dzichisungwa yasiya nenyamo breaking area yekuti tungwizi. Se tisina kunzwa kuti nengo dzizvi ZANU-PF dzopera dzichisungwa. Ndamboziwi yapondwa nevezana apondwa kumbare. Hazvinowanika mukushanda toyazve kunyi yemapurezidenti yemputi yamabva kutaurai. Sidzimwe dzepo dzatigere chaidzo dzichaidzosowu ndoonekwa kuti dzimwe vabvamuba mari kuti unyoro. seninde kazimirira sinza sanda mbatambira kana inonzi top yepi ye president yemkuti yekungopuwa D nekambeu kacho ine dzati 13 February pasinozonzi kuti akutambira dai zvabvira kumapresita mberi inonzi hurumende dai kunzi hurumende yaibvuma kuti isashandise protocol yekunzi nyora naye mudhiri ine vanhu vanofamba varingoti nhasi atambira ndinhei tinhingi tinhingi nyaya yekunyora namamisha iyi yaakusarudzana yaakusarudzana asi tinongokuhweri zvakadaro mwari anotungamira kutenda hangu vashamarari noti panyuzi dzatinoteerera misi nenguva apo neapo ina hamuna divi ramakarirekera kana waisaidi munobata nyaya sezvairi uku neuku hamuna divi masiyana nezbc totenda baba
makadi pastudese makadini hai ndinofara chaizvo ndonzi chanda rugadza ndobva pabesnal bridge hai ndine nyaya yemutoro wenhau anonzi Godwin Manguja ndichiti very sorry kune vanhu vezanupf mhondi dzevanhu mhondi dzo hurumende inonyepa kuti kwai ha tichatesa mutemo unobata kuchengetedzwa kwevatoro wenhau hakunyepa ivo varivo vanotuma vana munangagwa hamunangagwa shuwa hai imhondiyo mhondi chaichaiyo mhondi chaichaiyo ndatenda zvangu vashamari vestudio 7 itai basa renyu chaichaizvo kwete radio zimbabwe handiteereri radio zimbabwe tinonzi radio zimbabwe chiini station inongorerekere kubato handiteereri zviya zvinhu studio 7 ndo indoteerera inotaura nhau dzechokwadi kuti vanhu vose vanokwanisa kunzwa zviri kuitika munyika ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yeiran inonzi yave kutumira mauto akawanda nechinangwa chekuda kuedza kumisa kuratidzira kwevanhu zvichitevera kuurayiwa kwamasa amin masa aive nemakore makumi maviri nemaviri akafira mumaoko emapurisa mushure mokusungwa achinzi ainge asina kupfeka dhuku remusoro zvakanaka vanhu vanoti vaona motikari dzemauto dzichiendeswa kudunhu revanhu verudzi rechked amin aiva muked vanhu vanodarika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vanonzi vaurayiwa mukurupatidzira uku somalia iri kuramba ichiwana rutsigiro rwekuti ibvumidzwe kutenga zvombo zvehondo izvi zvinotevera rutsigiro rwabva kuethiopia neuganda united nations iri kutarisirwa kuvhota muna mbudzi ichibvumidza somalia kutenga zvimwe zvombo asi somalia inoti ikabvumidzwa kutenga zvombo ichakwanisa kurwisa vanopfurikidza mwero vealshabab zviri nyore vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira dzeg7 vakasangana nezuro kuburikidza nedande mutande vakati vakazvipira kuti varambe vachibatsira ukraine iyo iri kurwiswa nerussia vatungamiri ava mumashoko avaburisa pakupera kwemusangano vakati vakazvipira kupa mutungamiri wenyika yeukraine vavolodimir zelensky zvavanoda kudzivirira nyika dziri mugungano reg7 dzinoti america germany britain france italy canada nejapan russia iri kuenderera mberi ichibhomba maguta akawanda emuukraine united nations inoti zvimwe zvave kuitwa nerussia kunenge kutyora kodzero dzevanhu sezvo nguva yedu yapera regai tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuro yeharare inonzi yave kuda kubhadharisa mituro pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirizhonga kumbare pasina kutora divi vechidiki voita musangano pauniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pemberi kusarudzo dza 2023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moshora zvakanaka.